Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi urwe muro zvita 23/2024 makateerera ku Studio 7 nepfunyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Academy ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. VaDaniel Chapo weFrelimo vanonzi ndo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa muMozambique mazuva anodarika makumi manomwe kubva zvaitwa sarudzo idzi. Vakawanda munyika vanoti 2024 igore ranga risina kumira zvakanaka munyaya dzezvematongerwo enyika. Zifa Normalization Committee inozivisa mazita evanhu vakabudirira kukwikwidza musarudzo dzekutsvaga vachatora zvigaro zveboard richatungamira nhabvu munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro-soro muMozambique rinoona nezvesarudzo reConstitutional Council razivisa nhasi kuti mutungamiri webato riri kutonga munyika iyi reFrelimo vaDaniel Chapo ndovakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa musuwa gumi guru 9. Mutungamiri wedare iri amai Lucia Ribeiro vazivisa kuti vaChapo vakawana mavhoti zvikamu makumi matanhatu nezvishanu zvine zvigagumi nezvinomwe kubva muzana kana kuti 65.17%, vachiteverwa navaVenancio Mondlane webato rinopikisa reOptimist Party for the Development of Mozambique avo vakawana mavhoti zvikamu makumi maviri nezvina zvine zvigagumi nezvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 24.19%. VaMondlane nebato ravo vari kuramba kutambira zvakabuda musarudzo idzi vachiti dzakabirwa zvemhando yepamusoro-soro. Munyika iyi manga muine kuratidzira kune mhirizhonga kwaurayisa vanhu vanodarika zana negumi vanopikisa vachiramba kutambira zvakabuda musarudzo vachiti vachaenderera mberi nekuratidzira. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitaura vakazvimirira vaJoy Mabhenge.
Chekutanga ndechekuti panga pasina tarisiro yekuti pangazobuda mabudiro esarudzo anganga akasiyana neanga akambenga akataurwa acho iyayo. Saka panga pasina tarisiro yekuti pangamuka pachinzi vaMondlane ndivo vahwina, nekuti Constitutional Council yanga ichatongomira nepayakamira ipapo pekuti vaChapo ndivo vakanga vakunda musarudzo idzi.
Tinoona kuti mavhoti azoziviswa nhasi avaChapo aderera nezvikamu zvishanu kubva muzana pane makumi manomwe kubva muzana akamboziviswa papedzwa sarudzo. Zvii zvamungatsanangura zvaita musiyano uyu uye kuti zvinotambirika sei neveruzhinji?
Chiri kukatyamadza ndechekuti mukudonongodza kwavo mavhoti avaChapo anowanika achidonha nezvikamu zvishanu kubva muzana, yatingati kuda kuti 5%. Pasina tsanangudzo inobvutsa yekuti chii chakambonyatsokuitika, izvozvo zvega zvakakwana kuti vanhu vatisarudzo hadzina kufambiswa nemazvo. Naizvozvo ndinoona sekuti pachatonetsa muMozambique kuti nyika iyoyo itongeke, nekuti kana vebato rinopikisa uyezve veruzhinji kana kuti vakawanda mukati menyika vachiona sekuti sarudzo hadzina kufamba zvakanaka. Pachirungu tinoti panoshayikwa inonzi social contract, kureva kuti nyika inonetsa kutonga nekuti vatongwi vanenge vachiti imi hatina kukupai matomu ekuti mutitonge. Saka naizvozvo ndiona sekuti zvichatonetsa.
Zvii zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa kuitira kugadzirisa dambudziko iri tiraenda mberi kukomba?
Pari zvino mamirira zvaita, inini maonero andiozvita ndeyekuti sarudzo sesarudzo zvadzo panguva iyi dzinogona kunge dzaakunetsa kuti dzinzi ndidzo dzichaita kuti nyika iyoyo ifambire mberi. Paakutodiwa zvimwe zvinotariswa kuti nyika ifambire mberi zvinopfuura kuti sarudzo, pasarudzo, chikamu chesarudzo pachatosvitsa nyika pari zvino. Paakutoda zvimwe zvakafanana nenhaurirano dzakasimba zvinenge zvitokokerwa nevamwewo vanyarikane vasiri vemuMozambique imomo kana varimowo vemuMozambique imomo zvinogona kuita hazvo asi pazvava pari zvino nauya ndataura yekuti hapasisina chigaro chesocial contract paakutodiwa kuti paitwe nhaurirano dzakasimba dzinounza vemapato anopikisa vanosanganisira iro rava Mondlane nemamwewo anenge ari muberevere mavo neiro rava Chapo nevamwe vanoita kuti nyika ifambire mberi vachigara vachitaurirana nekuti hapana tsvimbo mugotsi inofa yakaita kuti nyika ienderere mberi.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachitaura vakazvimirira vaJoy Mabhenge vari parunhare muSouth Africa neStudio 7. Vakawanda munyika vanoti 2024 igore rangarisina kumira zvakanaka sezvo bato rezano PF raitonga nedemo uko bato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC rakaparara mushure mekunge mutungamiri waro vaNelson Chamisa vabuda mubato iri vachiti zano PF yainge yapindira mubato iri ichishandisa vamwe vakaita sevanozviti ndivo munyori webato iri vasengezo shavangu. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Nengo dzakawanda dzeCCC dzakadzingwa mumakanzuro neparamende navachavangu uye kubvira pasi yavachamisa pave nezvikwata zveCCC zvakawanda muzanu PF zvinhu hazvinawo kumira zvakanaka sezvo muine kupokana kukuru panyaya yekuti mutungamiri webato iri nenyika vaEmerson Mnangagwa voramba vari pachigaro here pachapera temu yavo muna 2028 kunyange hazvo vaMnangagwa pachavo vachiti vachatevedza mutemo pane vamwe mubato ravo vari kuti ngavarambe vari panyanga. Vakawanda vakataura neStudio 7 vakaita semumwe mugari wemuHarare vaJerry Chizunza vanoti kusagadzikana kwezvinhu mumapato makuru aya kwasiya vasina tariro.
Tachazi kuti tine opposition here. Bato racho riri kutonga riri kuita madivisions. Muri kuita vanhu vakawanda vari kuba vari kugadzirirana nyaya vachidai. Hatisisina utungamiri hwakakwana. Saka tinoti 2024 apera riri gore rine nyika iri kungotongwa separingi.
Vanoongorora zvematongerwo enyika zvakare vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vaudza Studio 7 kuti zvese zviri kuitika muCCC nezano PF makakatanwa ezvigaro asinei neveruzhinji.
Vanhu vanoita zvematongerwo enyika vanenge vakanyanya kutarisana nemasimba nokuti vomachengeta sei nokuti vopinda sei mhari pakuti vatarisane nemagariro evanhu kuti upenyu hwevanhu hwagadziriswa here kuti zvoupfumi hwenyika zvagadziriswa here kuti vanhu vezimbabwe vanozviuvira.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa vaudza Studio 7 kuti makakatanwa muzanu PF akaipa nekuti ave kutodzorera basa rehurumende kumashure vachiti zvakakosha kuti bumbiro remutemo ritevedzwe.
Chido chebato chaiwa chido chavo asi hachifaniri kuuswa pamusoro penyika nekuti nyika ihombe kudarika bato. Nyika ine vanhu vakawanda kudarika bato nekuti vanhu vanotovhoterawo mapato avo vashoma sitereki pane vanhu vakazara munyika.
Zimbabwe yakaita musangano weSADC uyo unonzi nenhengo yeCCC vaMorgan Goni wakaburitsa pachena kuti hurumende haitevedze mutemo sezvo ivo nevamwe vavo vanodarika makumi masere vakasungwa vachipomerwa mhosva yekuronga kuvhiringa musangano uyu nekukonzera mhirizhonga.
Ndakasungwa nemapurisa namhosva yandakapara, saka hazvina kundifadza because ndakagara mujere 5 months ndisina kana charge ndisina kana mhosva.
Kusungwa kwavaGoni nevamwe kusanganisira vaJameson Timber veCCC kwakashorwa zvikuru nemasangano pamwe nenyika dzakawanda dzakaita seUnited States, European Union neUnited Nations. Vagadzikwa vanoti zvakaitika kuna vaGoni navaTimber zvinogona kuitika kumunhu wese zvake munyika.
Zvino zvinotyisa nekuti vanhu vakutya kuti unogona kungofanobatwa uchinzi wangada kuita mhosva yakati wozonzi atazoona kuti mhosva iyeyo hauna kuzoita, saka wobva wongoregerwa. Saka ichitoziva kuti munhu anti anga apara mhosva obatwa otongwa nemhosva yake.
Gore rino paramende yakapasawo bhiri reprivate voluntary organizations amendment bill. Mukuru wesangano replatform for youth and community development vaClarice Maduku vaudza Studio 7 kuti kusungwa kwevanhu nekupasa kwemitemo yakaita sePVO amendment bill ndezvimwe zvakavhiringa urongwa hwehurumende yavamunangagwa hwekunatsurudza ukama hwayo nenyika dzepasi rese dzakaita seamerica.
America ndeimwe nyika iri kushoropodza tava kuitazve kusaina peace amendment bhiro zvakangofanana nekuda kudzvinyirira kana kuratidza kuti havakwanisi vamunangagwa kutonga vainewo masangano akazvimirira egare kushanda kuona kuti nyaya dzafamba sei.
Mutauriri wechikwata cheTCCC chinotungamirirwa navatimba vapromise Mukwananzi vanoti gore rinoranga rakaipa zvikuru sezvo pakave nekusungwa nekushungurudzwa kwevatungamiriri nenhengo dzebato ravo zvakanyanya. Vati chinosuwisa ndechekuti vamunangagwa vave kuronga kutyora bumbiro remutemo kuitira kuti varambe vachitonga nedemo. Asi mushandi mukuru mubazi rekuburitswa kwemashoko muzanu PF vafarai marapira vati bato ravo rakabatana nekushanda nevanhu zvakanaka muna 2024 uye vanofara neutungamiriri hwavamunangagwa.
Gore rino rakationa tichinda conference tichindotsinira pamaresolutions kuti tinoda kuti vamunangagwa vatonge kusvika 2030 zvichibva zvatoiswa pabumbiro remaresolution.
Panyaya yekuti hurumende yezanu PF yakashungurudza vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu zvakanyanya zvikuru sei pamberi pemusangano weSADC vamarapira vati mutemo mutemo uye munhu wese anofanira kuutevedza zvisinei nekuti pari kuuya vaenzi here kana kuti kwete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Rimwe remasangano anomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti hurumende haina kuitira zvakanaka mushandi gore ra 2024. Vashandi vanoti gore iri ranga rakavaomera zvikuru sezvo vakasangana nematambudziko makukutu mune zvakawanda muupenyu hwavo. Mutsamba yayo kuvashandi panguva yezororo rekisimusi negoredzva, ZCTU inoti yakazvipira kutora matanho mugore ra 2025 anoita kuti vashandi vawane pundutso inokodzera. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo takundikana kubata gurukota rezvevashandi vaJulai Moyo ava vangasiri kudayira nharembozha yavo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zisininga weStudio 7 abata munyori mukuru weZCTU vakuda kwashe munengiwa kuti tinzwe zvizhinji.
Nyaya yakajeka hama dzangu, ndeyekungoti wish you Merry Christmas. Changova chigariro yavatsika, asi variko vanoita Merry Christmas, variko vasingaioni Merry Christmas, nekuti chinonzi Merry zvinoreva Christmas inofadza, inodyiwa, inosiya mirangariro. Asi kuvashandi veZimbabwe, vamwe vacho vane mihoro isati yabhadharwa yenguva nemakore, vamwe vacho havana kuwana bonus, vamwe vacho pabonus yavakawana yacho vakabirwa zvavaimboora kumasure nezvavava kuwana ike zvino. Saka that Christmas can't be merry for everyone.
Ishoko rakakura iro vamunengiwa, vanobirwa nani?
Tine vanhu vane mari yakawanda zvakanyanyisa, toita vanhu vanotambudzika zvakanyanyisa. Hatigoni kurarama musociety iyo tiri tese tichifunga kuti takafanana. Kune vanazvo zvakawanda kudarika zvavanoda, asi kune vari kushaya nezvidiki diki zvekuti vararamise mhuri dzavo.
Saka muono wenyu wegore rinouya uri kutiwo kudini?
Tichitarisa mugore ramangwana, vashandi veZimbabwe ngavave prepared to look the beast in the eye, to talk about these issues, to see how best we can correct them. Isusu in our part as labor leaders, vanhu vasina zvekuita, vasina chekudya, vasina chekunwa, vasina chekubata, zvinoita kuti vanhu vaorganizike zviri nyore.
Mabata nyaya dzakawanda zvamuchange muchiitawo imi kugadzirisa zvinhu kuti zvinakire mushandi ndezvipi?
If we increase disposable income, pane a downstream immediate effect yekuwedzera. Kana vanhu vakawana mari yakawanda, vanhu havasi kuda mari yekunoshandisa kune dzimwe nyika, vanhu varuda mari yekushandisa muZimbabwe. Saka vanhu vakawana mari yakawanda vanoishandisa muZimbabwe. Zvinoita kuti gadzire mabasa akawanda. Vachatenga maservices akawanda ndovana airtime and other things. Izvozvo zvinhu izvozvo zvinenge zvichishanda muZimbabwe ka. Saka zvinogadzira futi mabasa akawanda. Saka kuwedzera kwedisposable income kune direct impact yekuwedzera yatinoti aggregate demand of goods and services. Ike zvino vanhu vari kuvati vakatsikirira mari pasi pemapiro. Saka tiri kuti isusu gore ratakatarisa iri tinofanira kufarira munyika yekwedu, kwete kuti vana vafarire munyika dzevamwe. Saka tinofanira kugadzirisa zvinhu zvakare zvika munyika yekwedu.
Vanga vari vakafanira kubata chigaro chemutevedzeri wemunyori. Dzinodzokorera chemunyori mukuru weZCTU kana kuti Acting Secretary General vakuda kwashe munengiwa vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakafano bata chigaro chemutungamiri wehurumende muLebanon vaNajib Mikati nhasi vashanyira nzvimbo dzemauto yeLebanon nemakamba emauto anochengetedza runyararo eUnited Nations kuchamhembe kweLebanon vachishanyira dunhu rinofanirwa kubudwa nemauto eIsrael nechikwata cheHezbollah pasi pechibvumirano chekumbomisa kurwisana chave kuda kusvika mwedzi. Dutu remuchando riri kutariswa kuomesera urongwa hwekufamba hwezvimwe zvizvarwa zveAmerica sezvo riri kutariswa kukanganisa dunhu reGreat Lakes nekumaodzanyemba kwakadziwa kumabvazuva kweAmerica. Sangano reAmerican Automobile Association rinoti zvizvarwa zveAmerica zvinoda kusvika kumamiriyoni 120 kana kuti 120 miliyoni zviri kutariswa kufamba makiromita angangosvika kumakumi masere kubva pamisha yazvo munguva ino yezororo. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kushanda senyanzvi munyaya dzezvembereko kana dzekubata pamuviri chiri kuBritain chatanga chirongwa chekudzidzisa vakoti navana chiremba vemunyika kuti vawane ruzivo rwakadzama munyaya iyi kuitira kuti vazokwanisawo kuzobatsira varwere vanosangana nedambudziko rekushaya mbereko vanoenda kunorapwa kuzvipatara zvinoshandiswa neveruzhinji. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mukoti uyu amai tinotenda Manyere vakaudza Studio 7 kuti kushaya mbereko idambudziko risingasarure kunyange hazvo vakawanda vachifunga kuti zvinobata vanhu kadzi chete.
Infertility idambudziko rekusabata pamwiri. Mushure mekunge amai nababa vagara vese gore rese zvichienda mberi vachiita bonde rakakwana asi pamwiri pasingabati. Chinhu chekuti hatingati idambudziko revakadzi chete, nevarumewo vanoita dambudziko iroro nekuti vanogona kuita mbeu mbeo yakaremara kana kutoshaya mbeo.
Amai Manyere vanoti donzvo ravo rekutanga chirongwa ichi kuzvipatara zvehurumende nderekubatsira vanosangana nedambudziko rekushaya mbereko vanoshandisa zvipatara izvi asi vasina mari dzinodiwa.
Paye patinoenda kuzvikoro zveunesi nevanhu pavanoenda zveudokta, munhu wese anotodarika nepo pafertility or infertility treatment and management. Asi hachisi chinhu chekuti taibva tazonyanyodzikadzikana. Munyika muna hamuna fertility nursing yakazvimirira. Fertility experts kumadoctors varinotobuda kunze kwenyika. Ine nyaya yakakosha zvikuru nekuti muzvipatara zvedu zvehurumende manga musina rubatsiro rwefertility. Vaya vasina mari vanga vachibva zvangozogarawo zvakadaro kana vaizoendawo kuchiprofita kana muzvivanhu nekuda kwekuti mari yekuti vaende kuprivate hospital vanenge vasina.
Amai Manyere vanotiwo havasi vose vanoshaya mbereko vanoda kubatsirwa nemishina yechizvino zvino kana nenzira dzemazuva ano idzi.
Munhu akatisimbei munogona kubatsirana naye kuti ambotidzikire imoviri mbichana ozama kuita mwana pomiri potobata, kana kuti munogona kutaura naye kuti ave munhu yauya wekuti anokwanisa kuziva zvaanodya zvaanoita yatingati lifestyle change pamiri potobata. Kune vaya vane machubha akablock mukangokwanisa kana akablocka if you unblock those tubes jobs. Zvinhu zvakutofamba. Tatiregai timbobatsirana. Tifambe nezvatinazvo. Timbobatsirawo.
Nyanzvi mune zvekudya kunovaka muviri kana kuti nutritionist vaDiago Muguri vanoyambira veruzhinji kuti vadye zvekudya zvine utano senzira yekuwedzera mukana wembereko.
Pane chikamu chinoratidza kuti kudya pamwe chete nembereko zvine ukama hwakasimba pakati pazvo. Pakutanga ngatitarisei chinokuita neoverweight kana underweight. Izvi zviviri zvinowanzokonzerwa nemadyiro edu kana mhando yechikafu chatinodya. Chaona kuti zvinhu zvinokonzera yatinoti hormonal imbalance mumuviri medu zvichizokanganisa mbereko. Nguva zhinji kana taona kuti amai vane pamuviri tinobva takurudzira kuti vadye chikafu chizere neyatinoti iron. Kusavapo kweiron kunokonzera kusavapo kweovulation.
Vamuguri vanotiwo kushayikwa kwezingi mumuviri wababa kana amai kunogona kushayisawo mbereko sezvo ichidiwa mukusimbisa mbeu yababa, kuumba zai rine utano uye kuumbwa nekukura kwemwana.
Chimwezvo tikatarisa mbereko kunana baba, kusavapo kwezingi kunokonzera kushayikwa kwekubikwa kweyatinoti maronya uye ane utano uye neuwandu hwawo. Saka munguva zhinji munoona patinoti kana vachidya mavise tinokurudzira kuti vadye nemhonzi dzacho nekuti ndimo mumwe munowanikwa zingi.
Amai Priscilla Akata mumwe mugari wemuHarare vanoti kwakawanikwa nyanzvi muzvipatara zvehurumende dzinobatsira munyaya dzembereko zvinobatsira mhuri zhinji dzisina zvikwanisiro zvekuenda kuzvipatara zvakazvimiririra. Amai Manyere vanoti pari zvino vakadzidzisa vakoti nana chiremba vepazvipatara zvikuru zvesale mugabe nepari renyatwa muHarare. Vanoti shuviro yavo ndeyekuti vawanewo zvikwanisiro. Vanodzidzisawo vana mukoti nana chiremba kubulawayo vachiti vanodawo kuti vanenge vadzidziswa ava vazofambawo vachidzidzisa vamwe vashandi vezveutano kumatunhu ese munyika. Muna 2017 vana chiremba vaviri vemuZimbabwe vakavhura chipatara chakazvimirira chinobatsira vanenge vachinetsekana nembereko cheIVF Zimbabwe uye chakabatsira madzimai 120 kubata pamuviri. Mhuri dzinoda kubatsirwa kuwana mwana dzinoenda kuzvipatara zvakazvimiririra dzinobhadhara mari inosvika muzviuru zvina zvemadhora inova mari yakawandisa kuvanhu vazhinji muZimbabwe. Munyika zhinji dzemuAfrica kusanganisira Zimbabwe pakashayikwa mbereko kunowanzosvorwa mudzimai. Gwaro reZimbabwe Health Demographic Survey rinoratidza kuti munyika madzimai emumadhorobha ndiwo anonyanyonetsekana nembereko zvichienzaniswa nevanogara kumaruwa. Ndakamirira Studio 7 ndine Rutendo Mawere.
Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vazivisa nhasi kuti vacharerutsa mutongo werufu wakapiwa vasungwa vanosvika kumakumi matatu nevanomwe pavasungwa makumi mana vari mumajeri ehurumende kana kuti federal prisoners. Vachiti vasungwa ava vachapika jeri upenyu hwavo hwese. Pano kuti vange vachiurayiwa, izvi zvaitawo kuti danho iri ringe rinonzi rinogona kusatambirwa zvakanaka navaDonald Trump avo vachagadzwa semutungamiri weAmerica mwedzi unouya. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika nekudyidzana kwenyika dzepasi rose vachidzidzisa paDevry University, Professor Elliot Masocha.
Ndinoona zviri zvinhu zvinogona kuonekwa sokuti zvinhu zvakanaka nokuti vanenge vanzvera vakaona kuti vapari vemhosva ava hazvingavi nani here kuti vave noupenyu hwese mujeri pamusoro pokuti vavurawe. Nokuti pavanenge vachirarama vari mujeri imomo vanogona kunge vachishandira nyika kwete kuzvishandira ivo pachavo. Nokuti kana tikanatsokuzvitarisisa pamwe kuuraya munhu nemhosva dzimwe dzaanenge aita inenge isiriyo minduro yakakwana kuti munhu aripe mhosva dzake. Zvekare zvinhu zvinogara zvichiitika kana president akunopedza utongi hwake unowanza atarisisa zvimwe zvaanonatsokuhwa iye nokuona nevanomubetsera basa kuti izvi hazvingavi zvinhu zvakanakira nyika here kwete kunakira iye mutungamiriri wenyika. Saka ndinozoona sekuti vaBiden vazviona sezvinhu zvakanakira nyika kuti hongu vakapara mhosva, asi kuti vafe ndiyo ingava nzira here yekuti vanatsokuripa mhosva dzavo kana kuti toti isu ngava svika pakufa havo vega vasina kuita zvokuurawa vachishandira nyika mujeri imomo.
Asi tinoona kuti vachange vari kutungamira America vaDonald Trump vanonzi ivo danho iri vanogona kuzazoritambira. Munoona sei izvi?
Zvinogona kuitika kuti vanogona kusaritambira, asi mavonero angu ndokuti pamwe vachatarisisa chikonzero chaita kuti vaBiden vasvike padanho iroro vasati vangomhanyira kudzosera vanhu ava panzvimbo yekuti vazovurawa. Saka handivoni kuti vaTrump vangangotaura zvavo vachisapota death sentence, asi kana vapaa kuzoitwa zvokuti vodzosera here mutemo wekuti vapari vemhosva vavavurawa vanofanira kunge navamwe vavanovabetsera vachizogara pasi kuti zvinhu zvaitirwei izvi. Voyera kuona kuti kana vanhu ava vakanzi ngavafire mujere norufu rwavovo vachishandira nyika, haingavi here nzira yekuti vabhadhare mhosva dzavo kudarika kuti vaurawe? Nokuti kuuraya vasungwa panotova nemari inoenda imomo, mukuuraya imomo kune vanhu vanoita basa racho nezvimwe zvakawanda wanda. Asi kuti munhu aende mujere kwoupenyu hwese inogona kunge iri nzira yakatonakira nyika, kwete yakanakira vaBiden kana kuti yakanakira vaTrump.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika nekudyidzana kwenyika dzapasi rose, muzvinafundo Eliot Masocha vachitaura vari parunhare kuOhio muno muAmerica naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Munhau dzemitambo, ZIFA Normalization Committee iyo iri kushanda sekomiti inoona nezvesarudzo musangano rinotungamira nhabvu munyika iri yazivisa nezvemazita evanhu vakabudirira kukwikwidza musarudzo dzekutsvaga mutungamiri weZIFA, mutevedzeri wemutungamiri pamwe nenhengo dzebhodhi resangano iri. Vane mazita asina kutambirwa vanoti vaWalter Magaya, vaTemba Muliswa, vaFarai Jere nevakambotambira nyika Benjani Mwaruwaru. Sarudzo idzi dziri kugore rinouya munandira. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Vanhu vari kumboreketa nenyaya yechivhayao kuti chivhayo wati wazope vanhu vakaita so mari. Guys, regeya kurengere munhu mari yake. Munhu anoita zvaanoda nemari yake, munhu anoita zvaanoda nemari yake. There's no need yekuti uudze munhu umwe munhu kuti wazopirei uyu wadiwapo uyu. Imari yake, unoita zvaanoda nayo. Saka regai kuengere munhu mari yake. Kumakata vaudze makwindi tashata.
Masikara seko pastudio panamu. Pane murume anonzi Nyoka yemabhunu uyu anotishamisa murume uyu. Unotonzwa achitopupira kutaura kuti hanzi Nhingi ngaabve kupinde Nhingi. Muno muZimbabwe hamuchadiwa the system yeZANUPF. Dai uri kutotaura zvekutoti system yeZANUPF yaita corruption sematauro auri kuita maakuzviona, asi mune nharo chete dzekuda kuramba muchidzosa futi mumwe munhu weZANU. Muno muZimbabwe hamuchadiwa munhu weZANU. Hamuchadiwa the system of ZANUPF. Ndo itori necorruption. Saka as long kana uchiri kutaura zveZANUPF iwo Nyoka yemabhunu, you are still a corrupt person. Uchitori momo anhu ane corruption imomo.
PaStudio 7 vana mukoma dzonga nevamwe vashamarari vese makasimba here? Zviri pachena izvi kuti mbuya voshaika bere rorutsambi. Is obvious bere ndo rakadya mbuya. Izvezvi mukanyatso kuona ukama huripo pakati peZimbabwe neZambia hauna kumira zvakanaka. Pane makara siona nipapo zvekuti varume vairi vakazama kuroya president Hachilema vakanyatso kuinvestigatewa chaiko chaiko. Vanotaura chokwadi kuti vakatumwa nani. Zvekuti vakanyatso kuinvestigatewa chaiko chaiko, vanotaura kuti vakatumwa nani. Varume vanga vainvestigatewa vanotaura chokwadi chaicho.
Makadini mukoma jonga, makadini mhuri yeZimbabwe. Ndinoda kubvunzawo hurumende yeZimbabwe, vanhu vakatamisa padhamu reto kwemukosi ndokuvaisa kuchingwizi ndokugadzira minda yavo ndokupedza. Iko zvino vapedza kuchanda minda yavo ndopaiva kuvabvisa zvakare kuvapa mamwe matoro. Inoitireiko utsinye hwakadaro kuitisa vanhu madhoza kudaro?
Makadii mhuri yeZimbabwe, makadii pasi rese, makadii Studio 7. Ndiri kukumbirawo muiso wemashoko angu kunyika iteerere. Isusu inini ndakafamba munzvimbo dzakawanda munguva yekutorwa kweminda. Nyaya iripo haisi yekuti vamunhu angagova pe vanhu mapepa ekuti purazi rive rake. Mhuri yeZimbabwe, isusu inini ndakafamba mapurazi akawanda munguva yehuveminda. Vanhu vaivhurira madhamu
Tinotenda vateereri musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nhasi apo tiri kutarisa nezvezuva rezoro rekisimusi riri kupembererwa nechitatu svondo rino. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusaya muina Taboka Ncube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamgela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 23 kumpalakazi 2024 uTaboka Ncube. Endabeni zethu lamhlanje, idalela Mozambique National Constitutional Court lithi ivandla leFrelimo hilo elanqoba ukukhethwa lwaqhutshwa ngomfumfu lonyaka lapho elalimele ngumnumzana Daniel Chapo kukhetho lukamongameli.
Amalela maye bavale umgwaqo bathathe izikhiye bahamba ngisho namanje ama-truck akhona asavalile umgwaqo kodwa ke thina bayengenhlanhla shashe sabaleka.
Abadabuka eZimbabwe abasebenzela kwele Mozambique bathi abaphikisayo bavale ngci imigwaqo kulelo lizwe.
Ubhenjani umdlali olendumela sibili kwezomdlalo wenguqu njalo abaningi bebekhangelele ukuthi engaba ngomunye ozalincintisa kodwa mhlawumbe ngelikabathi emaphepheni akulamaphepha angasukanga yenela.
UProfet Walter Magaya uBhenjani Mwarumwari uThemba Mliswalo Farai Jere basuswa kukhetho lukamongameli weZifa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Idalele Mozambique Constitutional Court lithi ivandla leFrelimo hilo elanqoba kukhetho olwaqhutshwa ngomfumfu lonyaka lapho alalimelwe ngumnumzana Daniel Chapo kukhetho lukamongameli. Idaleleli lehlise inani lamavoti eFrelimo eyanqoba ngayo ngokuyisilinganiso sokuhlanu ekhulwini i-5%. Abaphikisayo abakhokhelwa ngumnumzana Venancio Mondlane abakhonona ngempumela yokhetho lolu lusanda kuqhutshwa abathi bazaxoxisana ngokwethulwe yi-Constitutional Court. Amapolisa labanye abezomvikela babulala abalandeli bakamondlana abalikhulu namathumi amathathu 130 abatshengisela emigwaqweni bekhonona ngempumela yokhetho lolu. Kusenjalo abadabuka eZimbabwe abasebenza kulelo lizwe labatshayeli bezimoto ezinkulu bathi kuyaxokozela elizweni leli okulabaphikisayo abavale imigwaqo. Ukuze sizwe kunengodaba lolu sixoxele umnumzana Forget Mpofu odabuka eZimbabwe etshayela izimoto ezinkulu owehluleka kwamanje ukusuka eMaputo esiya kwele South Africa lapho alayitsha khona impahla etshiyeneyo.
Into eyenzakalayo njengasabo batshayeli bamaloli amaloli amanye bavale umgwaqo bathathe izikhiye bahamba ngisho namanje ama-truck akhona asavalile umgwaqo kodwa ke thina bangengenhlanhla shashe sabaleka siyaxasha kwamanye amagarage lapho eduze nje omgwaqo lapho ku-N4.
Bathini khonapho eMaputo bakwenzelani khonapho?
Lokhu bathi bona bekwenza bebekade befuna ukuza ama-results ukuthi ayophuma athini ama-results ayophuma ebeta bayobuya futhi kube ngabantu abaqhubeka benza istrike ngendlela abajabulisayo bona. Kodwa ke ngenhlanhla ngiyabona ngathi nje kunoshintsho kodwa ngathi wonke umuntu nje ojabulile kodwa sikuyazi ukuthi uhamba njani kodwa ngisabona nje isifumfumo senjabulo.
Yes, lokuthiwa ke ngokuzwa kwethu njalo lokubikwe yilaba kade bekhuluma besethula impumela yokhetho bathi ukhetho lolu lwawinwa umnumzana uDaniel Chapo weFrelimo. Soke singazi khonapho ukuthi abaphikisayo bona bathini nxa bezobekhuluma loba nje ulimi lwabo luzima ukuthi luzwe.
Kwamanje ngisamile ngisalindile ngizwa ukuthi kuhamba njani then lokho kulandelayo ukuthi ubani owiniwe ubani oluzile basazokhuluma then sesibona ngesimo ukuthi kuhamba njani emgoqweni kuvulekile noma baqhubeka benze istrike siba worse kuvale yonke into.
Ye, akusitshele ngesimo sabatshayela izimota khonapho ukuthi lethuke kanganani.
Thina singabashayeli bamatrucki sithengiswe ukushiswa ematrakini, ukushiselwa phakathi ematrakini ngoba bathi basitshela ukuthi abasifuni. Then kwaba khona ama-truck abanjiwe bawu-cross umgwaqo bavala bawathathela ikhiye ayimina ngenhlanhla noma emfowethu sisheshe sabaleka nje kodwa sisin between i-strike phambili kune-strike emuva kune-strike asikwazi kuya phambili asikwazi ukubuyela emuva njengamanje sisesente lapho silinde isimo sibone ukuthi kuyohamba njani.
Ungaphi Mpofu nxa ungatshela abantu kwezethu bekuzwa sibili ukuthi usendaweni enje njalo lokuthi isimo sangkhona sinjani?
Mina lapho engikhona ngisemaputo ematola next to N4 ila engicashe khona awukho kude kuyamuva mangibuye eport kodwa mangisiya phambili njengoba ngikhona nje eborder ngisendawana bathi imatola it's a small town
yikhona pho kuthule kumbe kunjani njalo ucathe endaweni njalo
ayi kusathulile nje okwamanje njengoba ngila kunepolice nje elikhuluma lami ngizocela ukuzwa lepolice ukuthi lithini.
Umnumzana Forget Mpofu ngodabuke eZimbabwe otshayela imota ezinkulu obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 esemaputo kwele Mozambique. Izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa zethula injabulo exubene lokudana ngokuya ekhaya ukuyathakazelela ikhefu lekhisimusi lezihlobo labangane. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
KwabeZimbabwe abaningi abasebenza kwele South Africa isibojiwe imithwalo ukuthi abanye amabombo avela selubhekise ekhaya. Katabanye vele sebekhonale ukuyathakazelela ikhisimusi lesihlobo labangane. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Khwebu uthi liyathi liphuma elanga lwesithathu esesemzini wakhe eChangwa ePlumtree.
Mina isizathu nje sokuthi ngekhaya yikuthi vele mawukhulele emakhaya wazala emakhaya la akumelanga ukhohle mawusemsebenzini kudiaspora ukuthi ikhaya likhaya. Kumele ukhumbule abantwana, akhumbule umndeni, ukhumbule izo. Kumanje nje ngikhuluma abantwana bevele sebengiwhatsapp ubusuku le mini bethi baba ubuya nini. So labo ba-excited kakhulu ukuthi ubaba uyabuya ekhaya.
Njengokwenziwa emizini yonke, uthi usevele wathola umlayezo oqinileyo ovela kundodakazi yakhe uJennifer Junior uPuntshupuntshu uMuntuza emtshela ukuthi bamlinde ngabomvu.
Baba livuye ekhaya lingahlali eGoli lisiphathele ukudla nesicathulo nesikushus lengwani yesanet intengele lamagogoros.
Unkosazana Pamela Ncube laye uthi ulubhekise ekhaya kokodlwayo uMahlaba Ithwale loba nje kungathi lizabamunyu kakhulu lelikhisimusi.
Uyanyathela ekhaya lapho isifusiso yinto nje esengiyifosela manje kodwa nayi sofa umnyaka ubunzima kakhulu ubunzima yikho kungenza sibili ngize ntisa ukuthi hayi thi ngiyanyathela ekhaya mpela cause maybe ungavuleka mpela khona uthanda ukulala ukhothwa izinyanya zangini.
Unkosazana Sthembinkosi Sikhosana yena uthi udane kakhulu njengoba engasoke enelise ukuyabona izihlobo ematobho ngelanga lekhisimusi.
Sizathu ukuthi niyasebenza kodwa sithi abahambileyo labasahamba basendleleni ikhisimusi enhle nomnyaka omutsha obuyayo omuhle liphephe phela emgwaqweni womkhaya. Mamuntu sisizwe diniwe akapaka imoto alale.
Baningi njalo abafisa ukuya ekhaya kodwa baxa kwesimo semali. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Godfrey Viki uthi bangalahli themba ngathi njalo ufisela imuli yakhe ikhisimusi elijukela kibo ekhaya esilobela.
Makwehlule bakithi kwehlule mina ngingu Godfrey Viki ngithi kimi lonyaka kwehlule ngikwazi ukuphumelela ukuya ekhaya. Hayi ngithi ikhisimusi enhle bantu bakithi kayibe enhle ikhisimusi ohambileyo uhambe kahle oseleyo nawe ngapha sala kahle ungazwazithola usicindezela ukuthi hayi bahambile mina ngiyehluleka awehlulekanga bakithi izikhathi azifani.
AbeZimbabwe laba bafisela abantu bonke ikhisimusi ehlabusayo babuye baxwayise njalo abahambayo besithi ukujaha akusokufika, kanti njalo kwabaphuza okudakayo bathi ikusasa liyabekelwa. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngiwuthuso Khumalo.
Kudaba olufanayo, izizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe zibuye ngobuningi lonyaka zizodlala ikhefu lekhisimusi lezihlobo labangane. Iningi lithi ikhisimusi lilanga okuhlangana khona izihlobo, kudliwa, kujatshulwa, kuxoxwa indaba ezimnandi, yikho nje libuye ekhaya ngoba phesheya abahlala khona ngalesi sikhathi kulamakhaza njalo kungela zihlobo. Abanye bakhala ngodubo lokuswelakala kwamandla kagetsi, amanzi, lemigwaqo efileyo besithi kuphazamisa ikhefu labo. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Spanda.
Kuyaxokozela ezilindweni zendizamthina kweminye imingcele lezilindweni zamabhasi okulabadabuka eZimbabwe babuye ekhaya ukuze kholise leli hlobo labangane ngekhefu lekhisimusi. Unkosazana Nobuhle Hadebe ohlala eLondon ebeselubhekise emagcekeni endizamthina ezamhambisa koBulawayo uthabe okumangalisayo.
Ngikhangelela ukuyadlala ikhisimusi ekhaya eZimbabwe, sihlangane nje labangane lezihlobo, kube mnandi, kudliwe nje, kujabulwe nje, kube mnandi njengekhisimusi yona lena esasiyidlala nje kudala, cause we miss that, siyakukhanuka nje khonoko.
Unkosazana Nothando Dube osesendleleni esuka eBrithani siye ekhaya uthi ikhisimusi ekhaya uyithandela ukudla kwesintu.
Ngisendleleni khona lapho yokuya ekhaya, ngiyadlalela ikhisimusi khona ngoba yangapha e-UK ayikho mnandi, so ngifuna le yanga ekhaya, ya lapho engizokholisa khona, hlaba khona imbuzi, hlabe khona inkukhu, konke nje sijabule, sidle nje zwalesisemasimini abolude obudelele kuneni sako sakugcina.
Omunye ohlala eBrithani osethelekile koBulawayo unkosikazi Nozipho Ncube.
Ekhaya bakithi kumnandi, hayi UK le yabuyayo, hayi akula even i-family time ukuthi ke sihlale siyose inyama, ke sinathe ezimnandi, sizikholisele nje le mudli, uyazofile free lawe nje ube lokuyi-social life nje labantu.
Umnumzana Zibusiso Mabuza ohlala esihlako leBrithani uthi isimo kuye sibi ngoba kala mali yokuya ekhaya.
Ngidecide ukuthi awuthi umuntu azisebenzele ndisiye lapha abathumezele, at least bebona bebe le mali bedle, than ukuthi sihlambe sonke ngisekhaya. Hayi, imali zangkhona ziyangena ziphuma, ndoda ziyangena ziphuma, hayi kubi kubi.
Umnumzana Dumisani Gumbo layeka hambanga ekhaya.
Bengilethuba sisho lokuthi ngibuye ekhaya ngizodlala ikhisimusi, kodwa ke manje ngapha emsebenzini basebesithi bani bafuna nihlale nisebenze phakathi ngayo ikhisimusi ngokwayo. Ngase ngisithi lami ukuthi bekukimi ukuthi ngivume kumbe ngale, ngase ngisithi yekela ngivume njengoba kuvele kule somiso esinje. Ngakho-ke ngase ngisithi mina ngizahamba-ke ngabona kubo phambili le umnyaka ozayo.
Iningi likhala ngemgwaqo efileyo, umnumzana Nathi Owen Ndlovu uvela eSouth Africa njalo sowakha umuzi ensuza.
Kuhle ekhaya, izulu linile, siyalima, siyahlanyela, kodwa kulento eyi-1 engidanisileyo, imgwaqo yethu ayisalungiswa asazi izolungiswa nini, ngiphose ngawa ngemoto. KoBulawayo ngihluleke ukulala ekhaya, uma ngifika kunamanzi, akunamagesi ekhaya, kuhle kumnandi. Inkinga umgwaqo wethu uVictoria Falls ngeke uhambe ngemoto encane, yiyo into engidanisile uma sisicompare laphesheya lapho esuka khona kubo Mzansi Afrika.
Olwela amalungelo oluntu esebenza namabandla enkolo ezijeneyo, umnumzana Qobo Mayisa uthi isimo sibe eZimbabwe okuza kwenza abantu bangakholisi kahle ikhefu lekhisimusi.
Suka kube ngani umunyu lonyaka ngoba abantu kabalaqiniso, akulamanzi, akulamagetsi. Isifiso sami ukuthi aluba izinto lezo zingalungiswa, abantu bakhululeke baqhubeke nje ngempilo zabo, bakholise ikhefu leli elekhisimusi.
Osebenzela inhlanganiso yabathola abantu ezisuka kwele South Africa zisiya eZimbabwe, Air Cross Border Association Transporters, umnumzana Bongani Moyo uthi basebenzile kakhulu kuleli khefu.
Siyabonga kakhulu, abantu babuyile, babuye ngobuningi babo. Sizozama futhi ukuthi sibabisele futhi ngoJanuwari. Abadala siqakathekisa ukuthi abantu bahambe kahle, bengalahli izinto zabo, behambe ngokuthula. ngepeace bebuye emakhaya bezobona imuli zabo.
Kuduma ingoma yonke indawo, abanye ngabachadisayo, abanye banemcimbi, abanye njalo bazigitela ezindlini lemakhaya. Ezitolo kuyaxokozela, kuyanathwa, kuyadliwa, imbuzi lenkukhu ziyadliwa kunye nempita yolude. Yibo umnandi bekhaya obulandwa abaningi abavela ngaphandle kwelize. Ngimele Studio 7 ngobulawe ngithi halala, Merry Christmas, igama lami Ezra Jesus Banda.
Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele South Korea lithi ele North Korea lilungiselela ukuhambisa amanye amabutho kwele Russia ukuyalwisana lele Ukraine. Ele Israel lihlasela ngamandla eGaza osekubele abantu abedlula amachumi amane. Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America sise Washington DC. Ukweziphathelane leMelika, umnumzana Joe Biden ngomvulo uxolele izibotshwa ezingamachumi amathathu lasikhombisa phakathi kwezingamachumi amane ezagwetshelwa ukufa. Izibotshwa lezi sezizahlala entolongweni okwempilo yazo zonke. Lokhu kuza sekusele amaviki ambalwa ukuthi osanda kukhethwa ukuba ngumongameli umnumzana Donald Trump okhuthaza ukutshesiswa ngokubulawa aphathe intambo zombuso. Isinqumo lesi sisindise abantu abatholakala belamacala okubulala, kugoqela ukubulala amapholisa labebutho lalabo abatshontsha emabhanga kanye lababethengisa izidakamizwa, labanye abalamacala okubulala abalindayo lezinye iziphathamandla. Abathathu abangaxolelwanga nguDylan Roof owabulala abansundu abayisishiyagalolunye abebandla leMother Emmanuel AME Church eCharleston, eSouth Carolina, owabhubha kwimincintiswano ye-2013 Boston Marathon uJoka Shana Eve kanye lo Robert Bowers owadubula amalunga ebandla le-Tree of Life Synagogue ePittsburgh ngomnyaka ka-2018. Amalunga la alichumi lanye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Tim Moringai olandela ezombusazwe wele Melika.
Ukuxolela okwenziwe ngumnumzana Biden is a natural commutation okwenzakalayo. Ukuthi bazaphuma ejele kathesi, hayi asikuboni lokho. Baphonga ukukhomyutha from his death sentence or ukugwetshelwa ukufa to maybe life in prison. So khonapho kuzathatha mbeni isikhathi esithize ukuthi banikwe iparo or babe eligible for paro, ngoba kathesi sebefakelwe life in prison kufanana lokuba ku-death sentence but in a longer way.
Ukuxolela kwababotshiwe lokhu kubaphathisa kangakanani njalo kukhethwa abantu abanjani?
Ukuyenza kwabo ngama-behaviors angane ayanceda ukuthi sebebuyela into society, yikho kuba okuncedisayo ukuphuma ma benza izinto zonalezi njengokuparticipate in ama-program ebi yesikolo and izinto ezinjana. But hayi khonokho kungathiwa sokuyi-trend eyenzakalayo all over the world ukuthi ama-death certificates ekhishwa, ngoba bathi abantu bona labo kumele babhadale into izigebengu ezayenzayo zonalezo. So hayi khonokho siyakubona ngathiwa is a natural thing ezenzwa ngumongameli welizwe.
Bakwamukela njani abantu lapha eMelika?
Ukuthi abantu bakuthatha njani? Mina mbona ama-families abantu bona laba abafelwayo or depending ngokuthi i-sentence yangikhona yayifakelweni, yibo angangathiwa bayalezikhalazo, ngoba abantu babo they are not coming back, but isigebenga sona leso is going to have a chance to live and actually aphume ejele and revive their lifestyle.
Nxa sikhangela kuminyaka edluleyo, ukuxolelwa kwabantu ababe babotshiwe kuvele kuvame kangakanani ekupheleni kwe-term kamongameli.
Ama-communications zokuxolelwa okuyenza ngu-president over iminyaka edlulileyo, it's a natural thing. Abanye ama-president bakhipha their political friends, abanye bakhipha abantu abangantsha babe bancwethi. Uyabona umnumzana Trump uthe esengena kuzaxolela bonke abangeniswa ejele ngendaba zikajanuwari. So khonapho hhayi, it's a natural thing eyenziwayo ngu-president, and abanye they think it's a good thing, but abaningi bathi hhayi lokhu akurayithanga.
Umnumzana Tim Moringa ilandele zombusazwe leMelika, ubesecingweni leStudio 7 ekhonapha eMelika eOhio. Ingcwethi kwezempilakahle zithi kuyingozi ukunathisa abantwana abancane amafutha ngenjongo yokuvikela imikhuhlane egoqela esisu. Zithi akukhathalekile ukuthi amafutha la akhudunyeziwe kumbe hayi, ngoba ayadala uqweqwe phezu kwamaphaphu okubangela ukuthi kube nzima ukuba umoya udlule nxa umntwana ephefumula, ukuze kudinge ukuthi ahlinzwe kugeziswe okungabangela ukulahlekelwa impilo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Udokotela Mbonisi Dube uchasisa ngokuqakatheka kokumunyisa abantwana okwenyanga eziyisithupha kungekho okunye abakuphiwayo.
Iyenzelwa ukuthi sivikele abantwana emkhuhlaneni, ngoba ucago lukamama lusoft lusmooth, alulimazi amathumbu omntwana. Umama mayelegcikwane kakhulu le-HIV, nxa engayenzi i-exclusive breastfeeding kuyayehlisa amathuba okuthi athelele umntana akhe igcikwane le-HIV.
Udokotela Dube uqhubeka echasisa ngengozi ekhona ekunikeni abantwana amafutha lokunye ngekhaya kungela silinganiso esiqondileyo.
Amafutha ukuze egayiseke esiswini afuna ama-enzymes lebhayili enenge. So umntwana uyabe esamncane, engaphiwa izinto ezinjalo ezinjengamafutha kuyayenza ukuthi isisu sakhe sicine sesine-pressure yokwenza ama-acids amaningi. So yikho siyabe singakukhuthaza ukuthi umntwana aphiwe into ezinjengamafutha or any home remedy. Ngaphandle kwalokhu, ama-remedy angikhaya, ama-home remedy lawa ubungozi bawo ubukhulu futhi ukuthi kabi le dosage.
Unkosikazi Nothabo Ncube, isakhamuzi sakoBulawayo, uchasisa isizathu sokunathisa abantwana amafutha.
Kungu-oyili ukuthi sinathisa abantwana. Kungenzeka kwesinye isikhathi ukuthi umntwana angabe elo denda isehlule ukuphefumula, ukuthi udendo langathama ikhungu oyili sabe senzela ukuthi udendo lona lwehle lwentshe lwe phansi luphume ngapha nxayo sesiya ngaphandle. Lanxa kuwukuthi mhlawumbe ekhwehlela evaleka, asimnathise eqanda, asimnathise egudumalayo.
Unkosikazi Margaret Msipha olosana uthi ubejwayele ukulunathisa amafutha kodwa usesesaba ngemva kokufundiswa ngengozi ekhona.
Esikhathini esiningi abantwana abancane bayabe betshilwa ugcine ungasakwazi ukuthi kuyini okungamsiza. Kunesigudumeza i-cooking oil sibanathisa njengogogo babesitsho ukuthi i-cooking oil egudumalayo iyanceda kakhulu. Yikho kwenza lathi sigcine sesiyisebenzisa ngoba umntwana uyabe etshilwa abe ngcono nxa usumnathisile. Ngokufunda esikutshelwa ngabezempilakahle ingozi ekhona sesisesaba ngoba kubuhlungu ukulahlekelwa ngumntwana.
Ugogo Nomathemba Sithole, isakhamuzi sakoBulawayo eNketa, uthi kuyini osokwatshintshayo ngoba ababo abantwana bakhule benathiswa amafutha nxa bephathekile esiswini njalo belokunye okuhluphayo. Inhlanganiso ye-Pediatric Association of Zimbabwe ekhankasela impilakahle yabantwana ithi i-cooking oil akumelanga isetshenziswe ebantwaneni. Ithi i-lipoid pneumonia umkhuhlane wamaphaphu obangelwa ngamafutha, njalo abantwana abayisilinganiso sokulitshumi lasikhombisa ekhulwini, i-70%, sebengaba lomkhuhlane wesisu oye-gastroesophageal reflux disorder. Umkhuhlane lo ubikwa unzima ukwelapheka njalo ungabangela ukulahlekelwa impilo. Ngimele iStudio 7 woBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uprofet Walter Magaya, uBenjamin Mwarwari, Themba Mliswa, loFarai Jere, sebesuswe kukhetho lukamongameli wezifa oluzaqhutshwa ngoZibandlela. Idale leZifa Electoral Committee alivezanga ukuba basuselweni kukhetho lolu abanelaba, sehlulekile ukuxhumana labo njengoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Abazancintisana kukhetho lolu nguMarshall Gore, Philip Mon Machana, Nqobile Magwizi, Martin Kweza, Twine Piri, lo Makwinji Soma Piri. Kuzaqhutshwa njalo ukhetho lomsekeli kamongameli lolwamalunga eZifa Board. Ukuhlaziya udaba lolu Gibbs Dube Studio 7 uxoxele uThandazani Zimbwa, ingcwethi kwezemidlalo ezimeleyo.
Ngendlela into ezihamba ngayo ngalo umnyaka nalokho kwenzakale namhla kutshengisa ukuthi kuyahluzwa njalo umuntu ofunekayo bayamazi isiphatho sakhe nokuthi kwela izolo ezenguquko eminjani nokuthi uma emile emele inhlanganiso yezenguqu uzaba ngumuntu okhangeleka okunganani kulandelwa imithetho ebivekiwe. Kuke kwaba lokukhonona kakhulu mayelana ngendaba yokubana ukhokhela kumele abe le 5-0 level. Kodwa ngumbono wami njalo kuqakathekile ukuthi yena ozabe ebambe isikhundla ngokugcina kumele abe etshengisela ukuthi wangena sikile esikolo njalo ulokuzwisisa okwezemfundo ukwenzela ukuthi azwanane phela labanye nanxa kusiba nemithetho kodwa wangena esikolo uyakhona ukuthi azwisise indlela yokuzwanana labanye bezinkokhelo.
Ye, kodwa ngasikhangela uBenjani phela loParaidele lapha ngani akuhambanga kuhle.
UBenjani ngumdlali olendumela sibili kwezomdlalo wenguqu njalo abaningi bebekhangelele ukuthi engaba ngomunye ozancintisa kodwa mhlawumbe ngelikabathi emaphepheni kulamaphepha angasukanga yenela angazi kumbe ngawesikolo angisakuqondisisanga kodwa ngithe ngisithi ngiyawuhluzisisa bekungathi mhlawumbe kulamaphepha angekho okwakumele abe khona ma besithi bayahluzisisa ongakhokhela ngike ngahluzisisa njalo indaba kaFarai Jere yena obekhokhela iPSL ngathola ukuthi bathi kulobe kulokungazwanani kokubana wayeke watshintsha ibizo lalela aselisebenzisele ukuthi Farai khonaphana ungathi kukhona kade kungacacanga mhlawumbe yikho kuqine kusenza ukubana engenelisi ukuya phambili ukuthi ayencintisi.
Lo nguThandazani Zimbwa, ingcwethi kwezemidlalo ezimeleyo obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 ekoBulawayo. Okwanamhlanje sizigqibe ngodaba lokuzilibazisa, sihamba lomculi kamasikhando sacathulayo uNtwenhle, yena odabuka esigabeni sakowobhodo ePlumtree.
Siyaphila lokho mntenhle isidomo uvodalani odakwa phansi plumtree kovoto ukuthi ngizokuzibiza umnyane zokuthi indlela ethi izophuma ngokudala futhi bangicela kakhulu abantu bakithi bezame lokho simamela isisapoti ngokuqiniso.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani? Okhala ngidlalele eSouth Africa yilapha eGoli. Inamba engitholakala kuyo ithi yona 071-029-1204. Ngitholakala kuWhatsApp. Ingoma zitholakala online kuzona zonke izitoro ezidayisa umculo online. Ongangokuthi zitholakala YouTube kakhulu kwamanje.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Ngicela ukuthi abantu bengisapote ngikhombise uthando kungabi khona udlame ngami ngoba ingoma zami ziyakha futhi zinothando ziyakhalisa zimnandi ziyajayivisa kumnandi.
Sibonge uNtungameli Nkomo osipheke uhlelo lwezingoma olujabulisayo. Okwanamhlanje muli eZimbabwe sibonge kakhulu olivalelisayo nguTabo Kancube Lilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.